Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 7 Zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vatori venhau vanonzi vape kunetsa nekukumbira mari yechoko muhomwe kuti vasanyura zvakaipa pamusoro pemamwe makambani. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira mabhanga pamusoro pekushandiswa mukuchenesa nekufambisa mari zvisiri pamutemo. Hama neshamwari dzemurwiri wekodzero dzevanhu vadewa mavhinga dzakasangana padande mutande nezuro manheru vachirangarira mabasa avo. Kuratidza kudzitsumwa kwayo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu, America inoti haisi kutumira vamiririri vayo kumutambo wemaOlympics kuChina munakukadzi gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rinoona nezvekodzero dzevatori venhau Remisa Zimbabwe rinoti vatori venhau vanonzi vanoda mari kubva kune avo vanoshanda mabasa epublic relations kuti vagoreka kunyora zvakaipa pamusoro pemakambani avo vanofanirwa kumhangarirwa kumapurisa kuti vatongwe zvakaomarara. Nezuro bepanhau reManika Post rakati izvi zvakabudiswa pachena mumusangano wekutanga weInstitute for Public Relations and Communications Zimbabwe uri kutora nzvimbo kunyanga. Tabata sachigaro weMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze, avo vatanga nekurumbidza dare redzimhosva pamusoro pemutengo wekurasa mhosva yaipomerwa mutori wenhau anoshanda akazvimirira vaHopro Chingono, yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati gore rapera.
SeMisa Zimbabwe tinoti kuonekwa kwavaChingono kuti havana mhosva inyaya yatinotambirana maoko maviri, uye inyaya inotifadza sesangano rinomirira kufambiswa kwemashoko zvisina kumbunyikidzwa muchamhembe cheAfrica kana kuti muSadiki. Saka iyi ndo nyaya yataigara tichingodemba kuti dei vanotonga mhosva vakwanisa kushandisa pfungwa dzavo vachiita basa ravo vasina kwavakarerekera. Saka kana vaChingono vachionekwa vasina mhosva panyaya yekushandisa dande mutande, zvinhu zvatinotambira tichifarira, nekuti isu tinoti kubudikidza nebumburo remutemo muZimbabwe, munhu upi zvake kunyange vasiri vatori venhau vakasununguka kuinda padande mutande vachichoropodza huori sezvaitwa navaChingono. Uye hatitarisiri kuti kana munhu achinge aita saizvozvo angasungirwa kushoropodza huri achishandisa dande mutande. Saka mutongo uyu isu tinoti wakanaka, uye tinoti mutongo unoratidzazve pachena kuti isu semamiriro edu ekuti vanhu ngavakwanise kuwanikwa vachiita basa ravo vatori venhau pamatande mutande vasingashungurudzwi muono wakanaka waonekwawo nedare kuti ndo zvinofanira kuti zviitike. Izvi zvinouyazve mushure mekunge isu sesangano tichiti panonzi paiswa vasori kana kuti nhume dzinotarisa kana kumonita vanhu vanenge vachiita maactivities avo paindaneti, zvatakanzwa zvichitaurwa masvondo achangopfuura ayo. Aiwa, isu tinoti izvozvo hazviindi maringe nezvinotarisirwa mubumbiro redu remutemo.
Vamaunganidze, munotarisirei mukubatwa kwevatori venhau nematare edzimhosva?
Tinongotarisira kuti dei vatori venhau varegwa vachiita basa ravo pangava pamasaisai, pangava pamanewspaper, kana muzvivhitivhiti, kana munhepfenyuro, ngavangoita basa ravo vasina kurohwa nehana kuti pamwe ngana ari kunditevera kana kuti anokuteerera zvandiri kutaura. Uye ndingapedzisira ndapinda mupfumvu. Saka mutongo uyu ndeumwe unotiratidza kuti aiwa, nyaya yedu yataingochemera kana yatinokumbira idama rakanaka.
Pane nyaya iri mubepa nhau reManika Post iro riri kuti vamwe vanoshanda mupublic relations vari kuti vatori venhau vari kukumbira chioko muhomwe kuti vasataura nyaya dzisina kunaka pamusoro pemamwe makambani. Makambozvinzwa here izvi, uye imi semisa Zimbabwe muchaita sei nenyaya iyi?
Nyaya yataurwa na minista iyo vatori venhau vanokumbira chioko muhomwe, isu semisa tinoti iyi haisi nyaya yedu, nekuti isu hatina patingakurudzira kuti vatapi venhau vakumbire chioko muhomwe. Aiwa, kana vanhu vachinge vatyora mutemo wenyika, nekuti chioko muhomwe hachibvumirwi, isu tinoti kana kuti kurudziro yedu yatingapa kune vatori venhau ndeyekuti ngatitevedzerei zvose zvinodiwa munyika tisingatyori mutemo, uye chioko muhomwe hachina kunaka. Avo vanenge vaita kana kutyora mutemo yenyika ndo vanopedzisira vachizosungwa vachinosangana nemutongo unoenderana nemhosva dzavanenge vapara. Asi tingangoda zvekukurudzira varidzi vemanewspaper, maradio, matelevision, kana kuti vangaiva nezvekuita nemakambani ekutorwa kwenhau kuti ngavatarise muhoro vape vatori venhau zvakaringana. Asi ndisingati kana vanenge vashaya muhoro wakakwana vaende kusoko muhomwe, aiwa kwete, izvo hatikurudziri.
Avo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinoona nezvekurwisa zveuhori reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rayambira mabhanga ari kushandiswa mukuchenesa mari uye ari kufambisa mari zvisina kunaka, richiti mutemo uchashandiswa zvakasimba pamabhanga aya. Sangano renhau renew ziana rinoti mumashoko avo kumusangano wekutanga unotarisa mhosva dzemari kana kuti financial crimes indaba, sachigaro veZAC amai Lois Matandamoyo vanoti komiti yavo inoziva zviri kuitwa uye huori huri mumabhizimisi akazvimirira, vachiti vanoita zveuori vanoshandisa mabhanga nemakambani anofambisa mari. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vachidzidzisa paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti ZAC yava kusangana neuori huzhinji, asi vachiti havafungi kuti ZAC inogona kupedza kana kumisa huori sezvo vashandi veZAC vachifanirwa kuchinjwa nguva nenguva kuti vasapedzisira vave kuitawo zveuori pachavo. Tichienda pamhepo, mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanga vasati vatipindura.
Ndinoona sokuti ZAC yavona chokwadi chinoitwa namabhengi kuti vanenge vava kubetserana navamwe vanhu vaiita uori vachiviga mari kana kudzimba kana kuisa mhiri kwamakungwa vakuunza majoo mabhengi kuti vasazovhunzwa kuti mari yamaiita mabhizinesi akati akati yakaindepi. Umboo hwacho vanenge vanoti vanahwo nokuti kunekoti vane nyaya iripo pamapepa inotaura kuti mari yokunze iri kuiswa mumabhengi pagore rapfuura rose kusvika pari zvino yakwira kusvika 59 million ichibvepi. Saka vanhu vamwe vaya vaya vaakutiza uori hwavo kuti togona kuzoongororwa kuti zvamaitengesa zvakati zvakati mari yakaendepi, toti iri kubhengi. Saka vokubhengi vanenge vachiziva nyaya idzodzo, nokuti kubhengi kana ukaenda namatuti namatuti emari vanofanira kunge vanokuvhunza kuti ko mari iyi wakaiwana sei. Asi ndokunga zviri kuonekwa neZAC ndozvokuti mabhengi haasi kuita basa iroro rokubetsera kudzima uori hwoko, haasi kuvhunzurudza kuti kozvawawo kuyana matuti emari ose waya wakawana sei, waidii kugara uchingopenga nechekare. Ndo pane nyaya yacho iyeyi panenge paonekwa neZAC yavona zvinhu kwazvo zvainofanira kuchera kuramba ichitsvagurudza igosunga vanhu vanozviita izvozvo.
tinoona kuti Zack ino zvirova dundundu ichiti ine vanhu vayakasunga vazhinji munyaya dzezveuorezvi asiwo vamwe vachiti aiwa vakuru vakuru vanoita mhosva idzi havaendeswi kumatare. Imi kana makatarisa izvi munoona sekuti Zack inokwanisa kuchenesa zviri kuitika mumabhanga here izvi zvavari kutaura?
Hazvichanetsa Zack chaizvo. So tichitarisa isu kuti pakasvika nhasi pane here vamwe vatinohwa kuti vakambosungwa here nenyaya idzi kana kuti vamwe vanongobatwa vachiregedzwa zvekare. Iro zvinotinetsei kubata vamwe vanhu vakuru vanozviita izvo zvizvi zvavari kutaura kuti ndo zvavachada kuzoongorora vanogona kuzoona kuti dzimwe dzinoti vahama kana shamwari dzavo chaizvo chaizvo. Saka zvinotinetsei kuti Zaki izosvika pakuti yazobata vanhu ikazochenura zvose zvive pachine mutambo murefu zvikurusa ivo vanhu vokuzaki vavo kana kuti vazosvika pakuzozvikwanisa kuchenura nyaya dzekorupshen muzimbabwe vanofanira kupota vachibviswavo vachichinjano nokuti vanhu vanogonawo kuita uori pachavo ivo nokugarisa kwavanenge vaita ipapo vanogona kungotengwa. Saka ndivo zvatinoona kuti vazosvika pakuchenura zvose izvi vachingova vanhu vamwe vavo vatanga pakutanga kusvika pakupedzisira kwazvo handizvioni zvichisvika kwakanyanya kudzaka chaizvo chaizvo. Kana mapurisa chaivo hatanapota achinjwa makamba bhengi chaivo vamwe vanopota vachichinjwa kuti nachimboenda kwakati nokuti kugarisa pavanoita pabasaka unotengwa uri munhu wenyama.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Manheru adarika hama neshamwari dzemurwiri wekedzoro dzevanhu ane mukurumbira uye waive mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari Gweta vaDewa Mavhinga vakasangana padande mutande vachirangarira mabasa akabatwa nemurwiri wekodzero uyu. Urongwa hwekurangarira mabasa ava Mavhinga uhu hwakaitwa kuburikidza nedande mutande huchikokerwa nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition uye hwakapindwa nevanhu vakawanda vari munyika dzakasiyana-siyana. Shamwari dzavo dziri kuunganidzawo mari yekubatsira mhuri kutakura mutoro uri pamberi pavo uyu. VaMavhinga vakashaya nemugovera vari muSouth Africa vave nemakore makumi mana nemaviri uye vakasiya mudzimai nevana vana. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hausati hwaziviswa kunyangwe hazvo paine tarisiro yekuti vacharadzikwa kumusha kuZimbabwe. Kuti tinzwe nezvemusangano wekurangarira vaMavhinga uyu, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wevakapinda mumusangano uyu uye vari shamwari yemufi muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Gungano rataita pamasaisai igungano rekurangarira mufi vaDewa Mavhinga. Igungano rapindwa nevakawanda vane kurumbira nevanhu vasinganyatsozivikanwa. Saka ranga rakasangana sangana shamwari dzaDewa hama dzake vaanga achishanda navo vaakabatsira nevamwe vakawanda wanda. Saka igungano rapindwa nevanhu vakawanda wanda zvichida nichida kubatsira vateri vamwe vevanhu vapinda mugungano iroro vanosanganisira vaimbova deputy prime minister Martha Mutambara vanga varimo, vaimbovawo gurukota muhurumende yava Mugabe vaSevia Kasukwere vanga varimo, ivovo vaviri vataura. Ndaonawo mutungamiri wenational assembly Alamo Maduku vanga varimo, vakuru vakuru vemassive society organization vakawanda massive society organization ari muZimbabwe neari kunze kweZimbabwe vanga varimowo zvakare.
Izvi zvinoratidza chii tichitarisa unhu hwavaMavhinga hwavakanga vachirarama?
Ndaona kuti vaMavhinga vanga vari munhu aiyanana nevari kumusorosoro uyezve nevari kuzasi, anga ari munhu anga asingasarudzi.
Chii chikuru chabuda pagungano irori?
Chabuda pagungano irori huchapupu hweupenyu hwakararama navaMavhinga. Tingangoti kubva vachiri kuchikoro vachikura vanzwa kubva kushamwari dzavo dzakapinda navo chikoro dzichipupura kuti akanga ari munhu akaita sei. vamwe vanga vachitaura kuti nyaya dzeutungamiriri dzakatoonekwa kubva vachitori kuchikoro chekuzasi. Vamwe vakapinda navo kuinvest Zimbabwe vachitaurazve iyo nyaya yeutungamiri iyoyo wenyaya yekupinza kwenjere dzavo. Tazonzwawo kubva kune vavakashanda navo kuboka reCrisis Coalition vachitaura kuti vakaitawo zvakadii kusangano iri. Haiwa vari kunzi vakabata basa guru. Tanzwawo kuboka ravanga vachishandira reHuman Rights Watch vataura vaviri ikoko vachitaura kuti izvozvi nhamo yavo huru ndeyekuti vachawana here munhu akaita savamavhinga.
Tinonzwawo kuti imi seshamwari dzavamavhinga mune homwe yemari yamuri kuedza kuunganidza, mungatiudza pamusoro peurongwa ihwo?
Tine homwe yatiri kuunganidza yekuti tinge tiine mari chekutanga, tinge tiine mari yekuti zviri kudiwa pari zvino zvose zvikwane. Zvandingade kuudza vateereri ndezvekuti nekuda kwekuti vamavhinga vashayikira vari kunyika isiri nyika yavo, zvinoda mari yakati wandei kunza hama dzavo kuno nezvinoitwa zvacho zvese, panobuda mari yakati wandei kuzofambisa vanhu nezvimwe zvakadaro.
Mungataura here kuti vanhu vanenge vachibata ani munzvimbo dzakasiyana siyana vanodawo kuisa masenzi avo muhomwe iyoyo?
MuSouth Africa tiri kubata vaotosaki, vari kuZimbabwe vanobata vaitaizimunya. Nhamba dzavaitaizimunya dziriko pada vamwanda kuita maecocash nezvimwe zvakadaro. KuAmerica vanhu vari kubata vaFreeman Chari. KuUK tiri kubatirwa homwe yedu navaBrighton Tebuke. KuAustralia tinavo zvakare kanisikakanga sendivanjanje
avo vange vari shamwari yavadhewa mavhinga. Profesa Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday, Judge of the Supreme Court Justice George Chweshe nezuru vakapa humbowo mudare redzimosva vakazvisedza kure nenyaya iri pakati pemutepedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga namuzvare Mary Mubayiwa vachiti havasi ivo vakavachatisa. Muzvare Mary Mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekushandisa magwaro enhema anoratidza kuti vakachata zviri pamutemo navaChiwenga. MuNewsday makare, kanzuru yeguta reHarare iri kuramba kuti bazi rayo rezveutano riiswe pasi pebazi rezveutano reMinistry of Health and Child Care rinotungamirwa navaConstantino Chiwenga. Muna gumi guru, hurumende yakaudza kanzuru yeHarare kuti iise zvose zveutano mumaoko ehurumende ichiti kanzuru haisi kutambirisa vezveutano mari yakakwana, izvo zvokonzera kuti vashandi ava vanotsvaka mabasa kunze kwenyika. Kanzuro yeHarare yaenda kumatare kuti imise zviri kuda kuitwa nehurumende izvi. Zimlive.com inoti makanzura eBulawayo City Council ari kukurudzira kuti kanzuro yeguta reBulawayo ichimbomira zvokuvharavhara mvura zvichitevera kupararira kwechirwere chedhariya kana kuti manyoka muguta iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko muStudio 7 panapa. Chinhu chiri kundishamisa ndeche vaccine. Ndobva pakuwirirana ngokwe nembudziya. Kuna meya wadya jena weZANU-PF vachiti vari kuita zvinhu zvakanaka chaizvo, vari kugadzira zvese zvese. But chandiri kuonesha kuti mudura redu rekuchengeta mishonga yeCovid rizere, vanhu vacho zvoita sekuti havasi kuda kubayiwa. But kwane mbudzi yakwese kuvanhu vavo hakuna majekiseni ecovid, vanhu vakaenda vakadzoka vakaneta. Government Minister of Health Chiwenga wacho kana zvikasvika vanongoti ndezveHarare ndezveBulawayo ndezveMutare Gweru Masvingo Town zvichidaona kariba inzi kuno South Africa buti hama dzangu dziri kuZimbabwe mudzimai mai vangu vese vakafamba vakasvika pakuneta musareverera vanhu nhema imi vanhu veZANU-PF muchiti kwanzi vanhu havadi kubayiwa imi ndimi musingadi kubayisa vanhu munongoti hamuna mari hakuna mari mari dzekufambisa muri kuona kudistributa kufambisa mishonga kuti inde kunzvimbo kune vanhu venyu vanokuvhotera ivavo vanhu vanokuvhotera vanhu veZANU-PF munoti vakazara kumaruzevha hamuvapi mishonga pane mbudziya kugogo pakuwirirana pana kana mushonga chinyenyeti kuwirirana pana kana mushonga pamushamba pana kana mushonga
mangwanani timhu restudio 7 mangwanani amawe ini ndiri kuda kutaurawo maonero angu maererano nenguva yavamunangarwa vapinda pautongi hwenyika vari vakwanisa makore emana okutonga inini ndiri kutaura ndiri kumasvingo kwachivi chokwadi ndechokuti vana bimha savanhu vanogara muHarare lasisa vanhu vanodya napurezidend havana chavangataura nekuti vanotoziva toti kana tikataura chokwadi naiye purezident kumaleftenants angu maakuiti hamuchanditsigiri nokuti iye neizvi ukatarisa atimbosvikai paeducation education system yezimbabwe right now it's totally nothing hapana chiripo nokuti zvikoro zvava dilapidated maticha haasi kuita basa ravo nokuda kwokutsutsumwa maererano nemihoro yavo ndokunokundikana kwamunangagwa nekugadzirisa zvinhu zvizvinhavo
apo pastudio 7 apo vanana mukoma Junga Kandimire vanana mukoma Tanonoka Hwande regai nditaure nyaya yangu ndichida shona yevakuru inoti utwa hwenyati ndiwo huri mudumbu huri pamuromo inofanawo regai ndizame kutsanangura shona yangu kuruchidio zimbabwe rizive kuti iri kutii ndiri kuti kune vatinavo vechidiki nevakuru vatinavo vane zvitupa nguva ino kana vane mapasipoti avo kana vane malaisensi avo ekukwanisa kurejista kuti vavhote ngatibatei tiri pamwe chete timhanyidzane tirejiste kuvhota tiite kuti mukomana agone kupinda tisitotomupinza nekuti izvi zvakuitwa nezeki izvo handina handichavimbi nazvo ini inini handichavimbi nazvo vomboti musi wa6 tiri kupinda munzvimbo dzakasiyanasiyana tichirejista vanhu kuti vavhote dzoke dzoke vakuzotizve takuuya muna kurume next year ima hamusi kuona yekuti yatova tiriksi yakuda kuitwa pai kuti aya madhiri aya akutoitwa nanana chigumba vanapirisi yachigumba nana munangagwa muchaona kuti izvi zvipirisi yachigumba akuti hanzi toda kuti vekuzvitupa vanana registra general vatorese vana zvitupa muchaona kuti nguva yezvitupa ikanzi yakwana kune kwakunzi hakuna zvikwanisiro zvakakwana hakuna mapepa akakwana hakuna mishini yakakwana hatina mainga akakwana
ndine nyaya futi pana maichigumba namalaka isu tinoda kuti mukomana de apinda ende vanhu vose vanoda mukomana but ini ndinogara nchingotaura kuti nyaya yedu inofira kuna maichigumba pakudanzira mavhoti because maichigumba munhu wezano right panookwidzwa nyaya kumaloya that's why makavona vakadzosa vanhu vezano vakadzosa malava waifanira kuenda kumutsvandigeri akwanisa 7 days achifanira kuti aende kumutsvandigeri asi vakamudzosa vachiziva kuti uchavahwinisa pamaelectioni pa painokwira nyaya yechienda kumakoti tauni ndo patinonyurira pana maizigumbu namalava ipapo saka vana vezimbabwe tinoda kuti mukomana apini asi depa pane zvimwe zvinokwanisa kuitiwa hatise musoro pamwe tibetserane maloya iwawawo maizigumba namalava votiurayisa nenhamo mukati merino dondo mukati meafrica toraramira kuti nedzimwe nyika mudondo vedu hatizivi kuti tichaita sei vakuraya future yedu vakuraya generation yose vakuraya kuvanhu ivavo saka ipapo ndo pandoda kuti nditaure vanhu hatibetseranai tione kuti todi mukomana toda kuti apinde chaiko chaiko tidlevo chingwa tigadzokerevo kunyika kwedu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Kuratidza kunyunyuta kwayo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nechina, hurumende yeAmerica yazivisa kuti haisi kuzotumira vamiriri vayo kumitambo yemaolympics kana kuti diplomatic boycott inotarisirwa kuitwa muguta reBeijing muChina munakokadzi gore rinouya. Dzimwe dzenyaya dzakonzera kuti America itore danho iri dzinosanganisa kumbunyikidzwa neChina kwevanhu vechiUga vechitendero chechiMuslim uye kumbunyikidzwa kwevagari vedunhu reXinjiang muChina. China inoti zvemitambo hazvifanirwi kusanganiswa nezvematongerwo enyika, ichiti zvakare haina hanya kuti vezvematongerwo enyika havasi kuuya kumitambo iyi. Vanodzidzisa mitambo yakasiyana-siyana mudunhu reFlorida vaRichard Slobala vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo America ichiita zvakanaka kutsigira zvekodzero dzevanhu, zvayaita izvi hazvina zvazvinoreva sezvo vatambi vachienda sekurongwa kwagara kuripo.
Boycotti yakandangana nemamiriro pakati peAmerica neChina sevanenge vachitaurirana pamugadziri nyika nenyika, asi handiona hangu ine chakanyanya chaingaite kuafekta maathletes, because ndinoandastanda kuti maathletes vazhinji nguva zhinji hatinei nepolitics, hatinei nezvinenge zvichiitika. Isi chedu kunguvapo chete toparticipata, takamirira nyika, towana zvatinowana, tisimudzira nyika neikonomi yenyika.
Zvimwe zvikonzero zvataugwa neAmerica pakuita boycott iyi ndezvipi?
Zvikonzero zvataurwa neAmerica panhau yeboycott iyi inhau yemabatirwo ari kuitwa zvizvarwa zvekune imwe nyika neChina zviri kumbunyikidzwa zvisina kururama, zvaita kuti America iramwe kana kuti iite an outcry ichifananidzwa negenocide mabatirwo ari kuitwa vanhu mune imwe nzvimbo inonzi Uyghurs yekuChina uko.
Pava nemakore mazhinji zvikuru tichiona nyaya dzezvemitambo kana kuti sports zvichipinzwa mune zvematongerwo enyika kana kuti politics. Munoona sekuti nhano yatorwa neAmerica iyi yokupinza zvemitambo mune zvematongerwo enyika inyaya yakanaka here?
Kumatongerwo enyika vanogona kuona senzira yekumanikidza China kuti iite zviro kwazvo igone kubata vanhu sevanhu. Ndingati inhano yakanaka, but kumitambo zvinodzisira kumashure, kunyanyanyanya isi vatambi tinenge tawana mukana wekumirira nyika panguva dzakadai.
Mungatitaurirawo here kuti musiyano weboycott iyi iri kutaurwa neAmerica neboycott yavakamboita yokuti hakuna kana mutambi unobva aenda kumaolympics zvakasiyana sei neiyi yavana kuti diplomatic boycott?
Musiyano wazvo wakakura nemhaka yekuti apa America paichaenda inenge isina mumiriri weAmerica achitungamirira timu, vaya vatinoti head of delegation, because nguva zhinji panofamba timu yakamirira nyika inowanzokwana head of delegation achibva kuhurumende. But this time America iri kuti inorega vatambi vachienda asi vanenge vasina head of delegation anenge achibva kuhurumende, zvichida vanenge vana head of delegation anenge akangobva achibva kumaareas of sports only, asinei nezvekuita nematongerwo enyika.
Avo vange vari mudzidzisi wemitambo yakasiyana-siyana vaRichard Solobala vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vatori venhau vanonzi vape kunetsa nekukumbira mari yechioko muhomwe kuti vasanyura zvakaipa pamusoro pemamwe makambani. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira mabhanga pamusoro pekushandiswa mukuchenesa mari zvisiri pamutemo. Hama neshamwari dzemurwiri wekodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vakasangana padandemutande neZuro Manheru vachirangarira mabasa avo. Kuratidza kutsutsumwa kwayo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu, America inoti haisi kutumira vamiriri vayo kumutambo wemaolympics kuChina muna kokadzi gore rinouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muswera zvakanaka.